pasi rose semakatorike ruwazi wa zvikuru tichiona kuti papa Benedito atichambofatikawana pano pasi asi tinochema tine tariro tichiziva kuti mambo Yesu Kristo vakatifira ndokumuka mukuvafi vakatipa that hope yatinotarisira kuti tichazosanganiswa navo navamwe vose vakatungamirira vari kuna Mwari.
Taona Pope Francis pavatungamira vachipa mashoko ekupembedza nekurumbidza mabasa akabatwa na Pope Benedict vakaenzanisa basa ravo nere mwanakomana. Zvii zvamungataurawo pamusoro pemashoko aya?
Ndingangoti Papa Benedito vanga vari chipo chinobva kuna Mwari. Vanga vane chipo chenjikere. Mwakaona kana mabasa avainyora nekutsanangura kwavaita chitendero. Wainyatsoona kuti ivo papa vanga vane rudo namambo Yesu Kristo, rudo nekirike. Tinongotenda Mwari kuti takapiwa mufudzi aitya Mwari but aida kukwevera vamwe pedyo naMwari. Saka tinoona kuti his heart was after the heart of Christ. And tinotenda Mwari kuti vakakwanisa kutifudza kwemakore akati all. And ndinovimba kuti dzidziso dzavo zvicharamba zvichibatsira vanhu kuti vaswedere pedyo naMwari.
Kune vamwe vari kushoropodza mabasa akabatwa napo Benedict vachiti mabatiro avaiita nyaya dzekushungurudzwawo kwevamwe mukereke anga asina kujekeswa. Munotiwo naivavo?
Iya, tinongonzwa kuti pane mumwe anotaurawo mashoko akangosiyana-siyana. Asi kazhinji kacho mukaona muupenyu hwemunhu, munhu anoita mabasa akanaka, pane vamwe vasingafarire mabasa anenge achiita. Asi makatarisisa pazvinhu zvose zvaitwa naPapa Benedito, vavariro yavo yanga iri kuti vanhu vararame muchokwadi, vanhu vazive kuti Mwari ndiye chokwadi, Mwari haachinje, tika nemagariro dzatikapiwa naKristo hadzichinje.
Imi makaita mukana wekusangana navo munyama, mungavatsanangura semunhu akaita sei?
Papa Benedito ndingangoti vanga vari munhu angari very very humble, angane chipo chekuteerera, chipo chekuti munhu wese anenge ari pedyo navo anzwike. And then vaizongokupaiwo mashoko ekukubatsirai kuziva kuti Kristo anesu nguva dzose.